Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera zvita 18 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dzekuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Paradza, paradza, paradza. Mature, composed and experienced. Ini, I'm a head of the pack. Yes, and I'm going to be the chairman because Mature is here. Here go, yatekeshera.
Nengo shanu ze ZANU-PF dzinoisa magwaro adzo zviripa mutemo kuitira kuti dzikwipidze chinzvimbo chasachigaro wedunhu remashona and west.
Takaparura chirongwa ichi chekunzwa pfungwa dzevanhu kunyanya vari kugara kunze kwenyika kuti vanoona sei nyaya yekuumbwa kwechirongwa chavo kana kuumbwa kwegwaro ravo rinonzi diaspora policy.
Bato MDC Alliance rinoparura chirongwa chakanangana nekunzwa pfungwa dzevana veZimbabwe zvikuru vari kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Makurukota maviri ari pavanhu vashanu vari kuda kukwikwidza kuvasachigaro weZANU-PF mudunhu remashona and west pasarudzo dzichaitwa mudunhu iri mumazuva mashoma ari kutevera. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vasvitsa magwaro ava zviri pamutemo vanosanganisira gurukota remashona and west amai Mary Muliswa Chikoka mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaindness Paradza sachigaro wevechidiki vavengai Musenge vakafanobata chigaro chasachigaro vaabhia mujeri pamwe nevaimbove mukuru weZBC vaHedson Mchechetere. Vaparadza avo vakashanda kwemakora akawanda semutoro wenhau vati yasvika nguva yekuti vave sachigaro weZANU-PF mudunhu iri sezvo vanhu vakawanda vari kuvakurudzira kuti vave sachigaro weMashona and West.
Paradza, paradza, paradza. Mature, composed and experienced. Ini, I'm a head of the pack. Yes, and I'm going to be the chairman because Mashona and West iri kuyatekeshera.
Vamusengi avo vasakwanise kuti varambe vari sachigaro vechidiki nekuda kwemakore avawandisa vati mukana wavo wekukunda wakura sezvo vachitsigirwa nematunhu madiki akawanda kudarika anotsigira vamwe.
So far ndiri ne upper end ndokakuleta kama districts akapinda anondisapota andaidzi angu akawanda kudarika ivakomana ndina pama districts kando vanovhotera province saka ma districts yangu ndakakalkuleta kuti akawanda akapinda.
Sarudzo izi dziri kuitwa paine mashoko ekuti vari kukwikwidza vari kuzviita vari muzvikwata zviviri chimwe chichitsigira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa chimwe chichitsigira mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Asi vamusengi vati manyepo vachiti hakuna munhu anogona kupesanisa vaviri ava. Vamujeri vati zvozvipoka vanongozvinzwawo asi vakati manyepo. Vamujeri vati vachakunda sezvo vaine makore anosvika makumi maviri nemashanu vari pachinhano chepamusoro mubato reZANU-PF. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vamuchechetere namai Muliswa Chikoka panguva yataenda pamhepo. vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vachiisa rudzo dzasachigaro dzinokosheswa zvakanyanya mubato rezanupf nekuti munhu anosarudzwa ndiye ane simba mubato kudarika kuve gurukota rehurumende.
Saka sarudzo iyi yeuchairman wezanu vanoikoshesa nekuti chairman ndiye ane simba rekugadzira mastructures, asi ukazoona vanaparadza Mary Mulisa vakukondesta votoshamisika kuti saka basa ravo reuminista vachazviita rini ivo vari machairperson. Aiwa, katinoziva kanonorai kuti muzanupf kuita minista nokuita member of parliament hazvina, hazvikosheswi, zvinokwanisa kuti iwe uri kuita chii muzanupf mupati. Saka munhu anokwanisa kutosiya basa rake reuminista achimhanyisana nezvezanupf, ndosaka nenyika yedu ichi yakaparara.
Vangwenya vati nyaya dzezvemapoka dzagara dziri muzanupf kubva kare, asi ivo vanenge vachingoramba vachiziva chokwadi.
Apa tinoona kuti nyaya dzebopoto dzemafection ava vazanupf hapana nguva yavakabvuma kuti kuna mafection kuzanupf kusvikira vakabviswa mugabi. Vanhu vaiti kune Lacoste, kune G40, zani chingoramba kuti hakuna zvakadaro, tikazongoona pfuti yakubuda chete.
Zuva resarudzo dzemasachigaro riri kutarisirwa kudomwa svondo rinouya pamusangano wepolitibhiro, asi vose vari kuda kukwikwidza vanofanirwa kuisa magwaro avo mukupera kwezuva ranhasi. Mangwana mazita evanhu vose vaisa magwaro achaziviswa pamusangano weprovincial coordinating committee uyo unopindwa nenhengo dzose dziri mupolitibhiro necentral committee muprovince, nhengo dzose dzeprovince pamwe nenhengo shanu dzepamusoro kubva mumatunhu madiki. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Bato reMDC Alliance rakaparura chirongwa charo chakanangana nekunzwa pfungwa dzevana veZimbabwe, zvikuru vari kunze kwenyika, pamusoro pezvavanoda kuti zvinge zviri mukuumbwa kwehwaro hwezvido zvevari kunze kwenyika kana kuti diaspora police. Chirongwa ichi chinenge chichitora pfungwa dzevanhu kuburikidza negwaro rine mibvunzo yavanotarisirwa kunge vachipindura. Munyori anoona nezvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mubato iri, vaKilford Hlatwayo, vanoti vakatora danho iri senzira yekupa vana veZimbabwe vari kunze kwenyika mukana wekuti vaise voga pfungwa dzavo muurongwa uhu. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu, ndinodaira kuti takatanga takaparura chirongwa ichi chekunzwa pfungwa dzevanhu kunyanya vari kugara kunze kwenyika kuti vanoona sei nyaya yekuumbwa kwechirongwa chavo kana kuumbwa kwegwaro ravo rinonzi diaspora policy, kuti magariro avo vari ukoko, mabatirwe avo nenyika yavo yechibarirwe zvinonga zvichifamba sei, zvii zvinofanira kuitwa, marights avo kana zvatikati kodzero dzavo vari kunze ukoko semacitizens eZimbabwe zvinonga zvichifambiswa sei, zvinhu zvakaita sezveupfumi, zvakaita sezvematongerwo enyika, zvakaita sekuvhota kwavo, zvese zvinofanira kunge zvaka nyika ichitaura kuti zvinofambiswa sei. So tiri kuumba gwaro iri, tiri kudedzera mwana wese weZimbabwe ari kunze kwenyika kuti abatirire pamwe chete nevana veZimbabwe vese vari kuisa pfungwa dzavo.
Saka gwaro iri rinenge richinzi chii vaSachwayo?
Gwaro iri rinonga richinzi people driven document, kuti iyo diaspora policy yacho ngainge itanzwa kuti vana veZimbabwe vacho vari kunze vari kuti chii, kwete kuti vanhu vakagara kumaofisi kwavanonga vakagara kuHarare vakutanga kunyora kuti zvinofanira kufambiswa so, zvinofanira kufambiswa so. Asi tinofanira kunzwa pfungwa dzevanhu sezvamunoziva musangano wenyu weMDC Alliance, musangano wevanhu, musangano uri paground, musangano une hwaro hwevana veZimbabwe. Saka tinodaira kuti chirongwa ichiri kufamba mberi zvakanaka, takachiparura svondo yapfuura.
Zvii zviri mugwaro iroro ramakaparura vaSachwayo?
Takaita questionnaire kana survey kana kuti nechishona gwaro mubvunzo ratakaisa kuvanhu riri kutenderera yavari kunyora rine zviga zvakati wande wande kuti vatsanangudze kuti zvii zvinofanira kufambiswa pasaidi. Tinotarisira kuti weekend yega yega haipfuuri tisina kuita musangano wakadai. Iro vhiki rinori musi wemugovera nenguva dza3 masikati nguva yekuZimbabwe, tiri pa Zoom meeting tikurukura zve nenyaya idzodzo tiri pa masaisa yakasiyana siyana kusanganisira Change Radio pa Change Radio ipapo tinenge tiri pama YouTube pama Facebook pacho ne pa radio chaipo chaipo kuti tipe kodzero kumwana wese weZimbabwe anokwanisa kuti apinde pazvirongwa izvi apinde aise pfungwa dzake kuti basa redu fambere mberi zvakanaka.
Iro gwaro irori ramuri kutaura nezvaro rakakosha zvakadi kuvana veZimbabwe zvikuru vari kunze kwenyika.
Gwaro iri igwaro rakakoshesesa panyaya yekutungamirirwa kana kuti kufambiswa kwebasa munyika yeZimbabwe. Sezvandataura kuti isu vamuna 2023 President Nelson Chamisa ndivo vanenge vamutungamiri wenyika ino kumushure mekunge vasarudzwa navana veZimbabwe mhomho yese Zimbabwe iri kutaura kuti mukomana ngaapinde. Saka isu ndo zvatiri kutarisa kuti aiwa ngatichitarisa vana vese Zimbabwe kuti basa rufambira mberi zvakadini. Hatisi kuda kungopinda, tinoda kuti gadzise upenyu wevana veZimbabwe, upenyu wevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, vari mukati, vese vanenge vafunga kuti tinoda kudzoka kunyika, zvinhu zvavo zvinofanira kufambiswa zvakanaka.
Munyori anoona nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muMDC Alliance, vaKilford Hlatwayo, vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7 vari parunhare vari muHarare. Sangano reZimbabwe National Practitioners Association rakaita musangano waro nezuro wokuziya matambudziko ari kusangana nenhengo dzaro munguva ino yekurwisa denda reCOVID-19. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu wakaitwa mushure mekufa kwedzimwe nhengo dzesangano reZimbabwe National Practitioners Association nepamusana pedenda reCOVID-19. Mushandi mukuru musangano reTraditional Medical Practitioners Council, Amai Usna Zuyu, vakaudza Studio 7 nezuro kuti kufa kwakaita ng'anga kubva gore rakapera idzo dzaiti dzinorapa COVID-19 ndiko kwakavhundutsa nhengo dzemasangano akasiyana siyana anoshandisa mishonga yechivanhu.
Vakatanga vachimboita karezitio about COVID-19, but I think the second wave changed all our practitioners. Right now mukutona vese vakuda kuvaccinate. Everybody else akutaura nezvazvo just because second wave yakatora vakati wandei kumatraditional healers.
Mushandi musangano reReach Out Foundation vaDumisani Hamandishe vakati nomba yeCOVID-19 haityise nokuti inoderedza huturu hwedenda iri zvakanyanyisa zvokuti munhu akabaiwa nomba iyi haazonyanyisi kurwara kana akabatwa nechirwere cheCOVID-19.
Vaccine haifane kutyisa yeCOVID-19 nekuti vana ana mai vanozviziva kuti kuzvipatara munhu akatongozvarwa anoita sei, anovaccine ana BCG, ana polio, ana measles. So tiri kuti isusu vaccine yeCOVID-19 yakangofanana nevaccine yemisi. Ini pachezvangu ndakatombobatwa neCOVID ndisati ndavaccinate. Ndavaccinate ndikazobatwa zvenayo, asi impact yayakava nayo pandakabatwa nayo pekutanga ndisati ndavaccinate nepandakazobatwa nayo kechipiri ndavaccinatewa zvanga zvatisiyanei. Kuratidza kuti vaccine mumwiri wangu masoja akawedzeredzwa ari kubatsira kurwisa denda reCOVID-19. Saka tinoti chitiko chakadai maorganizations akawanda akachiita vakaita macampaigns ekupusha kuti vanhu vavaccinatewe vachibatsirana neMinistry of Health vachibatsirana nehurumende yeZimbabwe.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe National Practitioners Association uye vari muvambi wesangano dzvene revapostori Bishop Cuthbert Nyaruvenda vakati ng'anga nemaprofita ndivo vanhu vanonyanya kusangana nevarwere vane matenda akasiyana siyana. Nokudaro vanhu ava vanofanirwa kuva neruzivo rekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 uye kuti vasatapurirewo vamwe chirwere ichi kana chichinge chavabata.
Nasi tanga tine AGM yekuti ng'anga nemaprofita ngavabaiwe mavaccine nekuti ndoo vanogona kunge vachisangana nevanhu vakawanda vanogona kutapurirana zvirwere kana kutapurirwa zvirwere vozonotapurirwa kumakereke, kumatare nekumadzimai nemhuri. Saka ndiri kuti ngavabaiwe mavaccine ndoo awareness yatatinayo.
Mutungamiri wesangano reTalk Cancer Zimbabwe Muzvare Michelle Madzudzu vakati denda reCOVID-19 richiripo nokudaro vanhu vanofanirwa kupfeka mamasiki, kugeza maoko nesipo nguva dzose uye nekusaungana zvese zvinokurudzirwa neWorld Health Organization. Mukuru anoona nezvekurwisa kwedenda reCovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vanogara vakakurudzira vanhu munyika kuti vabaiwe nhomba yekudzivirira COVID-19 kuitira kuti chirwere ichi chisapararire zvakanyanya munyika. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimdzamira.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau reReuters rinoti vanhu 10 vafa uye vamwe vanhu 10 nemumwe chete vakuvara zvakaipisisa zvichitevera kuputika kwaiitika muguta reKarachi kuPakistan. Izvi zvaitika nhasi pabhanga uye mapurisa anofungidzira kuti izvi zvinogona kunge zvakonzerwa nemweya wegasi wanga uchibuda zvisina kuchengetedzeka. Kambani hombe yemuAmerica yePfizer yakazivisa nezuro kuti chirwere cheCovid-19 chinogona kuramba chiripo kusvika mugore ra2024. Mumwe mukuru mukambani iyi akaudza vakasima mari dzavo mukambani iyi yePfizer kuti dzimwe nzvimbo nematunhu dzicharamba dzine dambudziko rechirwere ichi kwegore rinotevera kana makore maviri anotevera, sezvo chirwere ichi chinenge chadzika midzi mumatunhu aya. Tinokuchingamidzai vateereri muchirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvinoitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipakurirwa nemusi wemugovera naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7, asi nhasi uno muri kuchipakurirwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC. Taita rombo rakanaka rekutsikwa nechipangamazano cheZimbabwe Women Football muzvare Susan Chibize. Tinokuchingamidzai muchirongwa muzvare Chibize.
Makadi zvenyu vachoto, tei zvikuru nekutaura neni?
Totanga nekutarisa mabasa amuri kuita sechipangamazano cheZimbabwe Women Football.
Basa redu iri rakaoma zvakati kurei nokuda kwekuti varume vakawanda havasi kutigamuchira nemwoyo wavo wese, even kuzifa chaiko. Kuri kutiomera pakuti vasikana hatisi kuwana mari yakafanana neiri kupuwa vakomana kana vatamba bhora.
Zvii zvinopa kuti izvo munge muchishaya rutsigiro mumabasa enyu amunenge muchiita?
Zviri kunyanya kuti tisawana rutsigiro rwakasimba ndiro kuti muzifa bhodhi yacho chaimo mune mukadzi wani. Uyo nova mukadzi uyu ndiye anongomirira Women Football chete. Mubhodhi rimwe rese vanenge vari varume chete. Saka voisi yemusikana uyu inotadza kubuda zvakanyanya nokuda kwekuti anenge ari munhu mumwe chete. Anenge achingomirira vasikana chete, asingamiriri bhora rese pacharo senyika yose.
Imi makambenge muri mubhodhi reZifa, muchiri mubhodhi here?
Kwete, handichisimo mubhodhi. Mane vamwe varimo vanonzi Barbara Chikosi ndo vari kumiririra bhora ravanhukadzi iye zvino. Ini ndinongovaadvisa ndiri kunze ndichingovati apa dai madai, apa dai madai. Ndo dambudziko ratiri kuita nokuti dai tanga tiri vanhu vakasununguka, varume dai vanga vachitinzwisisawo, vanga dai vaitora. Sesu takambogara muzifa bhodhi for 10 years ndichimirira bhora ravanhukadzi, dai vachititoro chipindo, even kupinda pa vice president chaivo weZifa. Tinokodzera kuneni, kunana Mavis Gumbo, kunana Miriam Spanda, kunana Cecilia Gambe, vanova vanhu vakangofanana neni vakamborana women's soccer palevel iyoyo. Bati vese ivavo izvozvo patiri kutaura vakangogara kunze kwebhora, havasi mukati. Vanotongotiwo pavawanawo mukana wobva vataura.
Imi makanga muri muzifa board sekutaura kwa maita kwe makore gumi. Nde zvipi zvipinga izvozva maisangana nazvo mukushanda nenhengo dzezifa board vari vanhurume?
Zvipinga izvo zvatainyanya kushanda kuona tiri muzifa board ndeyekuti varume havatigamuchiri sevanhu vanokosha. Asi kutaura chokwadi kubva Zimbabwe ichipinda muindependence, vasikana tisi takatanga kuqualifya kuAfrica Cup of Nations. Asi varume kuti uzovataura kuti ngatichibhadharaiwo vanhu zvakadai, vasikana tivatende havazvidi. Zvinova zvakatondipa kuti ndimbomiswa kuti ndive ndichitungamirira bhora ravanhukadzi for makore mana, zvichinzi wakunyanya kusumudza musoro. Saka varume havadi kuti vasumudze musoro, handisi kuti kaucha here kana kuti chii chinochikonzeresa kudaro, bati zvakaita kuti bhora redu rimbodzikira. Because patanga tave nepatave zvinezvi, tingadai iye zvinezvi takurwana inonzi Premier Soccer League yakangofanira nePSL, but zvakatadzika nokuti masponsors angauya nguva iyoyo vakabva vatobva.
Chii chinoita kuti imi vanhukadzi musabatane mweita chirurangwe kurwisawo vanhu varume ava munyaya dzenhabvu kuitira kuti izwi remunhukadzi ringe richinzwikwa?
Dambudziko ratinaro nderekuti vakadzi tinomhurana, tinosvorana. Ndikaona umwe mukadzi achiita chinhu kana kuti ari panzvimbo, ndinoti dai ndandiri ini ndiripo. But hationi kuti kana ukauya ukanditsigira seni Susan Chitivision, ndofunga bhora rinongobudirira. Ini ndikaranawo resi yangu, ndobva ndazokusiyirawo wotangira ipapo tichiita kuti tichibatsirana. Sezviri kuita iye zvinezvi maichikosi, pavakapinda muchinzvimbo chavo chechairperson, vakazozviona kuti zvakakosha kuti vadzoke kwandiri vachibvunzawo kuti apa topaita sei, apa topaita sei. Bhozvo zvinhu zvanga zvaramba. Munhu kana amboshanda nechimwe chinhu anenge aine ruzivo neongororo yaanoona kuti apa ukadai, apa ukadai unobva wazvishandisa. Bati vanhukadzi, kungava kupolitics chaiko, kazhinji chinodzikisirana. Isi tisi takatowanda zvokuti dai kuwanda kwedu ariwo kubudirira kwedu vanhukadzi, pari zvino tingadai tichitotonga nyika dzakati wandei muAfrica. Bati nenyaya yekuti tinodzikisirana pasi.
Tinotenda Muzvare Chibizhe nekuva nemukana wekutaura pano paStudio 7.
Mazvita henyu nokundipawo mukana.
Avo vanga vari chipangamazano cheZimbabwe Women Football, Muzvare Susan Chibizhe vachitaura vari muHarare muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi muchirongwa tiri kutarisa nezvematano anotorwa echivanhu kana mvura ichinge yanonoka kuturuka, tichiita hurukuro naMambo Clemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, Mambo Nembire.
Kazwai vateereri, kazwai mhuri yeZimbabwe, muri matiimana yenyika yedu. Ndodaira kumatiimana ikoko mvura iri kuita apo nepapo asi haisati yawanda. Mambo Nembire vari kutaura.
Mambo Nembire, zvii zvingaitwa kuti vanhu vanga vachiwana mvura?
Handingataure kuti tapadanho rokuti hatichisina mvura zvachose, nekuti maweather report hatiri kungoverengawo mumasaisai nomumanewspaper nepapo nepapo vari kuti mvura ichange yakangofanana nezvaigore rakapera. Asi kutaura idi ndekwokuti mvura yatinonokei. Gore rakapera takanga taane mumera, gore rino vanhu havasati vatombokanda mbeu pasi. Asi semadzimambo vanobata chivanhu, vanobata tsika dzavo matunhu, nguva yakwana yekuti kana zvaramba zvakadai taakutoita mikwerera kana mafuwe kuti tione kuti mvura yadenda atipa mvura, nekuti mamiriro akaita zvinhu haasi kunyatsotikomborera. Saka zvakanaka kuti mambo namambo ane dunhu rake netsika dzake dzaanotedza, tikurudzire kuti isusu tiri vechivanhu tiite mukwerera mvura inaye. Ingange isina kukwanira asi mvura inonaya zvekwazvo chaizvo, mvura inonaya.
Changamire mataura nye mukwirira nemafuwe. Tichiona kuti vazhinji vanogona kunge vateerera chirongwa chino havachatombozivi mazita amataura iwayo. Mungatsanangura kuti zvii zvinoitwa.
Kana tichitaura kuti mukwirira kana kuti mafuwe watinobika ndio kukumbira mvura kunyanya denga kusika vanhu isisi vanhu vatema. Wawawo haungobikwa vanhu vachero chero, unotobikwa nevanhu vazera vasiri kuenda kumatenga, ndo vanobika wawawo. Vapedza vagumaura ndo vanobika wawawo. Womukwerera unobikirwa panzvimbo inenge yakatotarwa namambo, yatinoti matende maro, kure nemisha panzvimbo inenge yakatarwa. Inini ndine mudunhu rangu rando tonga ndine matende maro maviri, rimwe riri kune rimwe divi, rimwe riri kune rimwe divi. Ndopanounganwa ipapo, vanobika wawaipapo, hauende kumba, unobikirwa ipapo. Vanenge vaakubika doro iri wemafuyo kana mukorera vanenge vaakutogara ikoko.
Zvinobikiswa wawai wowu zvinhu zvakaita sei, zvinobva kunani?
Maita zvakanaka vazvijonga. Zvinobikiswa wawa tinoita mukomberanwa chumba chomuzukuru, zviyo, chibage, zvimwe nezvimwe, tounganidza zvinhu zvedu tozvipira munyana ndenga zveenda. Unobikwa nemadzimai aningangoti chembere.
Totarisa pari nhasi, vakawanda mumatunhu menyumu vanhu vaakunamata. Vamwe vanoti havachapindi muna izvozvo zvekukumbira mvura kune musiki muchishandisa chivanhu chamataura ichocho. Zvinoitwa sei izvo?
Tinavo vazhinji chokwadi vave magemenzi, asi vazhinji vatinavo vachirimo kuenda kuhosi inosiya imwe. Vachirimo vachiri kutibatira mabasa akafanana naiwayo. Vazhinji vacho vamwe vanotombosiya magemenzi iwayo nekuti tinovaziva kuti ndokwavakabva, muriro rakabva kumashuuriro ndokwavakabva ikoko vasati vapinda muzvinamato. Saka chatiri kuda abva kugutsa dumbu. Mhuri ine nzara inonetsa kutsuura matigere, asi mhuri yakaguta inotonge kanaka. Saka tinovaziva kana patoomera seni mambo takuziva kuti pano kujovani masowe, ndinoenda kuna vakumbira vouya togara pasi voita nyaya dzokuti nyika ifambe zvakanaka, mvura inaye munyika, vozodzokera zvavo kugungano ravo. Hazvimore semunhu izvozvo.
Aiwa ndatenda Changamiri, aiwa tinotenda.
Ndatenda wachona mukanya. Ngatigare nerunyararo tiri vanhu vane tsika dzavo.
Manga makateerera kuna mambo Clemens Nembire vekuMount Darwin kudunhu remashonaland central muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7. Aiwa vateereri, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinotenda kwamuri vateereri vane mashoko atashandisa nhasi. Aya anga ari mashoko pamwe nemaonero evateereri veStudio 7. Tinokukokai kuti murambe muchititumira mashoko enyu kuno kuStudio 7, nokuti chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nhengo shanu dzeZANU-PF dzinoisa magwaro adzo zviri pamutemo kuitira kuti dzikwikwidze chinzvimbo chasachigaro wedunhu reMashonaland West. Bato reMDC Alliance rinoparura chirongwa chakanangana nekunzwa pfungwa dzevana veZimbabwe, zvikuru vari kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.